ichokwadi kuti kutambira kwavo hakusi kwakaringana kuti pamwedzi pamwedzi, asi kuti kungave 6 months handinyatsoziva pari zvino, handisanyatsobvunzisa zvakanaka, asi ndichazvibvunzisa vekuministiri wacho ndinzwe kuti zvakamira sei. Asi ichokwadi chiri kunetsa, ndakambotaura nagavhena wereserve bank vamangudya, inyaya yekuti hatina mari yekunze sekungonetseka kurungoita nyika kuno. Naizvozvo futi zviri kunetsa, mari chaiyo chaiyo iriko kubhengi, asi kuzowana mari yekunze manje ndo iri kunetsa. Asi maRTGS ariko, asi vanhu vedu vekumaembassies kwedu vanotambira nemari yekunze, saka ndo iri kunetsa. Irosvo ndirakapera iro ndandiri kuRussia kuMoscow, ndikaita musangano naambasada weikoko nevasenzi vedu vari paembassy ipapo vachitaura nyaya iyoyo. Saka ndichaona minista kuda svondo rino kana kuti permanent secretary tigadzire nyaya iyoyo tioni takamira sei.
Asi akasike kutanga vaparadza pachitariswa kana kusanganikwa nedambudziko rakadai, chii chiri kuita kuti pasatorwa matanha anoita kuti rigadziriswe kamwe chete?
Nyika iri kunetseka panyaya yemari yekunze, izvo zvinozikanwa izvo. Saka kuti tingati zvinhu zvinyowani hazvisi, nekuti chiri kuitika ndechekuti iye zvino panotambira masivu sevhan ndo panotambirawo vanhu vedu vari kumaembassies, vari ambasada nevanhu vari ikoko. Saka taakuda kutoti titochinja, taakudzokera zvaimboitwa kare zvekuti mari yacho iuye kuministry yeforeign affairs and international trade. Vekuministry of foreign affairs and international trade vozotumira mari iri keshi kumaembassies edu ari pasi rose rinei, ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Tinozwa kuti iro reserve bank ramuri kutaura kana bhanga guru renyika rereserve bank vane mamwe mapoka avanoti anofanira kunge achiwaniswa mari yekunze, atingati mapriority. Chii chinoita kuti vasatora vanhu vari kumirira nyika kunze sepriority?
Aiwa, ipriority maembassies edu ipriority. Dambudziko nderekuti mari yacho inenge yakawandirwa. Mafuta munyika munenge musina mafuta, mari yekuti itenge mafuta kubva pamasasa paya inenge ichinetsa, mari yekuti titenge zvekudya chaizvo, mafuta ekubikisa zviri kunetsa. Saka yakawandirwa mari yacho, mari yekutenga maspare parts emichina zviri kunetsa. Saka zviri kungonetsa mapangi ese. Asi ndokutaurirai kuti patakaita musangano ini navamangunjwa, takawirirana kuti gaite ipriority sure. Kana minista chaivo vamoyo veforeign affairs vanototaurawo futi navamangunjwa nenyaya iyo, ini ndakambotaura futi naminista vedu vefinance Profesa Mturi Mwe nenyaya iyoyo. Saka zvese izvozvo zviri mugwara. Asi chingangofadza ndechekuti iye zvino kwanga kusina mota kuya, bhajeti yacho yekuti achitenga motikari yavapo, nokuti maembasi dzedu mazhinji anga asina mota dzakanakawo dzekuti maambasada anenge anadzo dzekumirirawo nyika. Saka dzaakutengwa idzi, saka ipapo dzaakutozviita. Iyi inyaya iyi tiri tese iri kunetsa, kana purezidendi vanotozviziva, hapana asingazvizivi. Inyaya yengoti nyika iri kuomerwa pari zvino.